Mother, nyaya na prosecutor general in maoni rangu kipanda cha nyaya ye judicial system yenu in general the mad developments aitika kwa hili. I think appointment ya aitika ndangona pa social media zvinzi vakatora number 6 pamazama ne pa scoring yakaitwa. Saa zvito ndishamisawo kuti munhu akaita number 6 ndiye akuzosarudzwa sei. Vamwe vacho vanga vari number 1 kusvika panumber 5 chii chavari kushorwa. Tozivawo tese kuti judiciary yedu zvichitanga nekumaprosecutor zvichienda kumamagistrate nekumajaji vanhu vanga vachishanda vachishorwa nemalawyer nevamwe vemacivil society kuti vanhu vakanyatsosvikirira padhuze nemusangano wezanupf. Saka ndongoonawo kuti pamwe pane kakufungidzira kekuti pamwe vahodzi vasarudzwawo kuti munhu anotembeka kuti kana pauya nyaya dzemusangano achaitawo zvinodiwawo nezanupf.
Asi zvinozosiya papi basa ravo kana vakanga vasarudzwa nekuti vanenge vachidyidzana nemusangano wezanupf?
Zvezvichireva semaonero amungoita kana nyaya dzichienda ikoko kumatare dzezvichiniswa neopposition nevamwewo vanenge vachimetsana nezanupf, mee muchingoenda ikoko muchinodyiwa. Hazvitibatsiri isusu neoutlook yedu nenyaya dzerule of law kutsetsisa vanhu ivavo kumaprosecution chichi kana taakuda kuendesa nyaya dzecorruption nezakasiyana-siyana, hapana chechichifamba nevanhu vakaita samahodzi yavo.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzekufambiswa kwemitemo muzimbabwe, vakawanda vanenge vane maonero akangosiyana-siyana. Vamwe vari kuti mutemo unenge uri kufambiswa nenzira kwayo, vamwe vachiti mutemo unotarisa kuti munhu abuda mbamani. Kudomwa kwaprosecutor general uko kune zvakunozoshandura here mamiriro akaita zvinhu?
Hapana, because mukatarisa maarticle anga achigonyorwa nevatapi venhau, hodzi yanga achitoshorwa mune mamwe maarticles kuti munhu hapana zvaanga achikwanisa kuita panyaya dzecorruption in the past. Saka handioni kuti kusarudzwa kwake nhasi saprosecutor general chii chichashanduka. Panodiwa mareforms in our judicial system and kuramba tichingorecycla vanhu vanga varimomo musystem imomo, tofunga kuti vachauya vachiita zvinhu zvinoshamisira zvakasiyana nezvavaita kudhara kwavo. Handifungi kuti mafungiro anokodzera iwayo, tichangoona vachienderera mberi bhora kumberi nezvavanga vachingoita. Kwee kuchingoya tumakesi twenzungu corruption asi vakuru vacho matsotsi tichingovasiya vachienda zvavachingoita samezuro.